ఖచ్చితంగా మురగనగంలో కసి మూడు ఉయ్యాయి 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 ఉయ్యాయిలో ఓ అంచు కుర్చీ దగ్గరేక
vachitaura panzvimbo yekasumure kuurungwe apo painge pachitariswa madzimai kuti ane gomarara repamuromo wechibereko here amai bheta shoo vanoti madzimai akawanda ari kufa negomarara rechibereko kumamisha sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunorapwa
chirongwa ichi tati chiri raiti pakuti munhu ugare uchiziva paumire nekuti kozinoizvi vanhu vari kutambudzika vazhinji vacho vanotozobatwa nezvirwere kudzimba uko utozva ane kensa aunotozosvikira pakufa vasingade kuyazotesa
amai zhou avo vatariswa chibereko chavo icho changa chichivarwadza kwemakore matatu vanoti zvirongwa zvakadai zvinofanirwa kuenda pazvikoro zviri pedyo nevanhu kwete kunzvimbo dzinokwirwa mabhazi
dai vanhu hurumende yaikwanisa kuti vatombouya kana kuti muzvikoro zviri padhuze nekuti kwedu ko kune distance uyo munhu anogona kutoita problem yekushaya mari ongonzwa usinti kuti mari yacho ndoiwana kupi yekuenda kukasimuri nekuti kunenge kuri kuri asi kaikwaya kana kuti pachikoro vanhu vanogona kuiwana mukanhu wekusvika
mumwe mudzimai atariswawo amai Talent Katora vanogara mumusha mavanyarenda vanoti vanonzwa kurwadziwa pasi peguvho ravo uye ndizvo zvaita kuti vade kutariswa kuti vane gomarara repamuromo wechibereko
inini ndinonzwa mudumbu mangu muchirwadza ndoti kana wedha ikatyuuka ndonza mudumbu muchirwadza ndosaka ndauya pandakangozvinzwa muchesakadzendaraiyaee
amai Katora vanoti vadzidzawo kuti madzimai akashandisa mishonga yekudzora nhengo yesikarudzi ane mukana wakakura wekubatwa nechirwere chegomarara repamuromo wechibereko
ndasvika kuti mukadzi unofanirwa kakapera mishonga yekudzora kana nyama unokwanisa kusangana negomarara repamuromo wechibereko uye wakanzwa kana pazasi pegudzi nemusana unokwanisa kuti kukwanisa kuenda kuchipatara unono tarisiwa nenguva nokuirwa zviratidzo zvekena uye murume anofanira kutetodzwa kutati awane kudzivirira kubata utachiona wehiv nesikisipesen
mumwe mudzimai amai Maudhi Fengwe vanoti kunyange hazvo vakambotariswa gomarara makore maviri apera vatariswa zvakare vachiti vanoda kuve nechokwadi kuti havana kubata chirwere ichi mumakore maviri apfuura chirongwa chekutariswa kwemadzimai kuti vane gomarara here chiri kuitwa nebazi rezveutano rakabatana nepopulation services pamwe nenational aids council muchirongwa ichi vanhurume vari kubva vatatheudzwawo pari zvino urongwa uhwu hwasvika munzvimbo dzinotibatwa Mauya nekasimure Mabvunje wozopedzisira nechirundu nemugovera
zvibereana
aiwatakafamba kweteaprofita
ndakamirira studio 7 kukasimure kuurungwe ndini apa chidhuriwa.